Ini ndini jonga kande miri ndichiti eno imsore naudza nasi chitatu gumi guru 14 2015. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voita musangano kurushinga vachiti havana chikwata chavanotungamira muzanu PF uye vachitiwo dunhu remashandaland central rakaberekera ingwe kune vanopikisa. Mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanoti havasi kuziva kuti makurukota ehurumende aenda kumusangano waamai Mugabe anga apiwa nani mvumo. Vanotengesera mumigwagwa yeHarare vakasungwa mumhirizhonga yekurwisana nemapurisa ekanzuru nemusi wemuvhuro vomiswa pamberi pedare. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvemisangano yaamai Grace Mugabe nekunetsana kuri mubato rezanu PF. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munotibata pa 909 a.m. pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.